manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu mbudzi 27 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvozvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru kosiya upenyu hwevakawanda huri parumana nzombe. Shoroma iri muridzi weEconet Wireless waStrive Masiwa vanoti vaomba homwe kubatsira vana chiremba kuti vadzokere kumabasa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvobatwa mumambure emapurisa ekuSouth Africa ari kuenda kumakambani emunyika iyi achisunga vasina magwaro ekushanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varwere vazhinji vanonzi vaswera vachishaya pekutangira muzvipatara zvikuru zvehurumende nhasi sezvo vana chiremba vakuru vakatanga kuramwa mabasa nezuro vachiti vawandirwa nebasa zvichitevera kudzingwa kuri kuitwa vana chiremba vadiki mabasa nehurumende. Thomas Chiripasi ashanyira zvipatara izvi ndokuti panyaya inotevera.
Pashika Studio 7 pachipatara cheparirenyatwa, varwere vazhinji vanga vachigwesha nemadziro pachipatara, vachishaya pekutangira sezvo vana chiremba vakuru vachiti havachakwanisi kuita basa nekuwandirwa nevarwere zvichitevera kudzingwa kuri kuitwa mabasa vana chiremba vadiki avo vave nemwedzi miviri vachiramwa mabasa. Mumwe wavanga vauya nemurwere pachipatara ichi vaNelson Madziwana vati vaona zviri nani kubvisa murwere paparirenyatwa kuti anorapwa kune chimwe chipatara chakazvimirira sezvo vanga vakagarira guyo sembwa.
Muchipatara munomira mushe because vana chiremba hapana, especially ma specialist doctors. Takutopa hapano paparirenyatwa kuenda kuBains ndokwatinga tatowana rubatsiro riri nani, saka situation yacho yakaomarara sere.
Mumwe wavanga vari pachipatara cheHarare Hospital, amai netsaingwerume vatiwo kushayikwa kwana chiremba vakuru muzvipatara kwakonzera kuti vadzikise ruoko rwavo muhomwe kuti vanorapisa baba vavo kuzvipatara zvakazvimirira uko kwavanoti kuri kudiwa mari yekunze.
Mamiriro akaita zvinhu muchipatara ka haasi kutomboita. Kana uri kunzwewo kunongosingazoti chii chiri kunyatsoitika, asi ukarwarirwa sezvataitirwa isusuka ndopa unonyatsoona kuti zvinhu zvakaoma. Iko zvine zvibaba vanga vachirwadziwa zvakanyanya, tauya vaonekwa zvaona casualty doctor apo. Saka zvanzi mudambudziko renyu unotoda kuti vaonekwe nemaspecialist, mototsvaga specialist anovaona. Saka izvozvo zvakatotiomera nekutoti kumaspecialist kwachona kune uchida mari maUS dollar. Apa US dollar rachonawo hatina. Saka ipapa patakutodzokera nawo hatisitombozwa kuti taita sei. Mari yachona hapana, maUS achona hatina.
Gurukota rinoona nezveutano vaObedaya Moyo vati bazi ravo riri pakati pekugadzirisa mapepa ekuti vapinze mabasa ana chiremba vekuCuba senzira yekugadzirisa nyaya yekushayikwa kwavana chiremba muzvipatara avo vari kuramwa mabasa. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti kuramwa mabasa uku hakuna zvakunoreva nekuti vagara vasiri kunyatsoshanda. Vatiwo vachavadaidza kumatare sezvavari kuita vamwe vana chiremba vari kuramwa mabasa. Asi sangano rinomirira vana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association raburitsa mashoko ekuti vana chiremba vakuru havasi kuramwa mabasa asi havana zvikwanisiro zvinodiwa mukuita basa ravo. Sangano iri ratiwo harisi kufara nedzimwe nhengo dzaro dziri kutumirwa matsamba ekumiswa basa kunyange hazvo nhengo idzi dzisina kumboramwa basa. Sangano ravana chiremba vakuru iri ratiwo riri kushushikana zvikuru kuti hurumende haina hanyangana na chiremba rikati riri kurwadziwa kuti mumwe chiremba akapiwa tsamba yekupomerwa mhosva achitobva pakunovhiya murwere. Muzvipatara munonzi hamuna mishonga, majekiseni uye michina iri kutengwa nehurumende inenge iri yekare kare. Vana chiremba vari kutiwo nyaya iri kunetsa ndeyekuti vana mukoti vari kuuya kaviri pasvondo zvapa kuti kunyatsobatsira varwere kunetse. Zvichakadai, mumwe chiremba mukuru uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zveutano paUniversity of Zimbabwe vaEdwin Muguti vaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwana chiremba vadiki kunokonzera kuti ana chiremba vakuru vatadze kuita basa ravo.
Vachiri kutanga vane maservisi anoprovida because ndo vatinotuma. Ita chakati. And you can imagine, uri one senior doctor, uri my patients 200, kana kuti whatever number, ungava manager, unenge une team. Just like we should look at the army, and you have one army commander and several soldiers working under that command. And you but you follow my instructions, then, emkuru, vachidzidza kumukuru, ndokuti basa rifamba.
Vamuguti avo vakambo vemutevedzeri wegurukota rezveutano vakurudzira hurumende kuti itsvage nzira dzekugadzirisa nhona dzavana chiremba vachiti kudzinga vana chiremba vadiki kunotewedzera dambudziko rokushayikwa kwavana chiremba munyika sezvo vachiti vana chiremba vagara vari vashoma munyika.
Hapana chiremba anofanira kuti varwere vatambure, hapana chiremba anofanira kuti varwere vafe. Handiziva saka kuti zvinhu zvishande izvi zvinoda mushandira pamwe.
Dare remakurukota ehurumende nezuro rakaburitsa mashoko ekuti vamoyo vakaudza dare iri kuti pave nana chiremba mazana mana nemakumi mana nevasere vadzingwa basa zvitevera kuramwa mabasa uko kwapinda muzuva rechimakumi masere neshanu nhasi. Vamoyo vakaudzawo dare remakurukota iri kuti bazi ravo rine urongo hwekuburitsa chiziviso chekutsvaga vamwe vana chiremba vari kuda mabasa kuti vatsive vana chiremba vakadzingwa mabasa ava kuitira kuti ruzhinji rusatambudzike. Mirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvinhu zvinonziwo zvakaita manyama amire nerongo kuvulawayo uko vana chiremba vari kurangwawo mabasa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Tinotarira kuti kudzikira kwaita maresults evana egrade 7 kunokonzerwa nezvinhu zvakawanda. Zvimwe zvezvinhu zvakonzeresa ndezvinotevera. Totarisa kuti mihoro yevarayiridzi vanenge vachi vana iwavo yakadzikira zvikuru nekuda kwemaausterity measures akaunzwa nawamutruli. Saka izvozvo kuti varayiridzi vanenge vasina mihoro vachinodzidzisa pamberi pevana vaine nzara pano neapo vachigonotsvaga chouviri. Iko zvozvo nguva yakareba vana vakashaya malesoni nekuda kwekuti varayiridzi vanga vari yatinoti incapacitation anhasi vachimupa incapacitation zvoita kuti vana vange vachishayikirwa nenguva yekudzidza yakati vandei zvekare. Asi tichasafuti panyaya iyoyo nevana vacho zvekare nekuti austerity haisi kutobata even kuvarayiri chete asi kutobata kunyange kuvana. Vana vacho vanenge vaine nzara nekuti kumhuri dzavari kubva kwachone havana kana chouviri chavari kukwanisa kuwana nekuda kwemaausterity measures. Saka vana kuti mwana anga aichiconcentrata zvakanyanya iye mwana ari kudzidza aine nzara abva kumba asina kudya kwakakwana zvinoita futi kuti concentration yemwana inge ichidzikira. Totarisa zvekare nyaya yemalearning materials kana kuti zvinoshandiswa pakudzidza. Tinoziva kuti pane karikuramu yakaunzwa panguva yavadokora asi kupazvayaunzwa hurumende haina kuzoita bhajeti inokwanisa kuti pange paine zvikwanisiro zvakakwana zvekuti dzidzo inge ichifamba zvakanaka.
Asi kaiyo hurumende iri kuti imi varayiridzi ndimi muri kutoitawo kuti zvinhu zvinyanyoende kumawere nenyaya yacho yekuramwa mabasa.
Chokwadi, varayiridzi vanoda kuenda kumabasa asi dambudziko haringapiwe kuvarayiridzi nehurumende ipapo pakaipa nekuti varayiridzi kuti vaende kumabasa mhuri yavo inenge chidoo chekurarama. Haungachiri kuenda kubasa kuti uri kunorayiridza mwana asi usingakwanisi kunge uchibhadharira mwana wako wesemurayiridzi school fees yepachikoro paunodzidzisa chaipo chaipo nekuti mwana wako aakumba iwo asiri kudzidzisa. Isu varayiridzi ndoo vanhu vanoda mabasa avo zvikurusa. Saka hurumende haifanire kupa blame kuvarayiridzi. Hurumende ngaigadzirise zviri kudiwa nevarayiridzi nekuti izvi hasi kuafekta varayiridzi chete, zviri kuafekta vabereki. Vabereki vachone havana chouviri zvandi kutaura izvi kuti uwane dhora chairo zvinhu zvakatooma munyika. Saka zvinhu izvozvo zvikatanga zvagadziriswa zvese toona kuti kudivi revashandi vaonekwa vachawanawo chouviri inyango abereki aiwa zvinhu zvinofamba zvakanaka chaizvo saka dambudziko harisi kuarairidzi dambudziko tiri kuona mwongo waro mwongo waro ndiwowo ende ngaugadziriswe nevanhu vanofanira vachigadzirisa dambudziko
tine urombo vateereri avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ vaobert masaraure vachitaura nezvekuderera kwehuwandu hwevana vakapasa bvunzo dzegrade 7 vachiti mucherechedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka varayiridzi vanoti vari kuramba vachiramwa mabasa uye hurumende haina chido chekugadzirisa matambudziko avo sachigaro vezimbabwe school examinations council kana kuti zimsec muzvinafundo Ed Mwenje vanoti huwandu hwevakabudirira hwakadzika nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota idzva rezvedzidzo vakaini matema asi vaive gurukota rezvevashandi uye vave gurukota rezvevashandi asi vaive gurukota rezvedzidzo uye vave gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vakagadzirira kugara pasi nevashandi vachinzwa nhunha dzavo
tinotarira kuti kudzikira kwaita maresults evana egrade 7 kunokonzerwa nezvinhu zvakawanda zvimwe zvezvinhu zvakonzeresa nezvinotevera izvi totarisa kuti mihoro yevarayiridzi vanenge vachidzidzisa vana ivavo yakadzikira zvikuru nekuda kwemaausterity measures akaunzwa nawamutuli saka izvozvo kuti varayiridzi vanenge vasina mihoro vachinodzidzisa pamberi pevana vaine nzara pano neapo vachimbonotsvaga chouviri iko zvino zvinguva yakareba vana vakashaya malesoni nekuda kwekuti varayiridzi vanga vari yatinoti incapacitation hanhasi vachivupa incapacitation zvoita kuti vana vange vachishayikirwa nenguva yekudzidza yakati vandei zvekare asi tichitasafiti panyaya iyoyo nevana vacho zvekare nekuti austerity haisi kutobata even kuvarayiridzi chete hachisi kutobata kunyange kuvana vana vacho vanenge vaine nzara nekuti kumhuri dzavari kubva kwachone havana kana chouviri chavari kwanisa kuwana nekuda kwemaausterity measures aa saka vana kuti mwana anga aichiconcentrata zvakanyanya iye mwana ari kudzidza aine nzara abva kumba asina kudya kwakakwana zvinoita futi kuti concentration yemwana inge ichidzikira totarisa zvekare nyaya yemalearning materials kana kuti zvinoshandiswa pakudzidza tinoziva kuti pane karikuramu yakaunzwa panguva yavadokora asi kukazvayaunzwa hurumende haina kuzoita bhajeti inokwanisa kuti pange paine zvikwanisiro zvakakwana zvekuti dzidzo inge ichifamba zvakanaka
asika iyo hurumende iri kuti imi varayiridzi ndimi muri kutoitawo kuti zvinhu zvinyanyoende kumawere nenyaya yacho yekuramwa mabasa
chokwadi varayiridzi vanoda kuenda kumabasa asi dambudziko haringapiwe kuvarayiridzi nehurumende ipapo pakaipa nekuti varayiridzi kuti vaende kumabasa mhuri yavo inenge ichidoo chekurarama haungati uri kuenda kubasa kuti uri kunorayiridza mwana asi usingakwanisi kunge uchibhadharira mwana wako wesemurayiridzi school fees yepachikoro paunodzidzisa chaipo chaipo nekuti mwana wako aakumba iwo asi uri kudzidzisa isi varayiridzi ndoo vanhu vanoda mabasa avo zvikurusa saka hurumende haifaniri kupa blame kuvarayiridzi hurumende ngaigadzirise zviri kudiwa nevarayiridzi nekuti izvi hasi kuafekta varayiridzi chete zviri kuafekta vabereki vabereki vachone havana chouviri zvandi kutaura izvi kuti kuti uwane dhora chaizvo zvinhu zvakatooma munyika saka zvinhu izvozvo zvikatanga zvagadziriswa zvese toona kuti kudivi revashandi vaonekwa vachawanawo chouviri inyange vabereki aiwa zvinhu zvinofamba zvakanaka chaizvo saka dambudziko harisi kuvarayiridzi dambudziko tiri kuona mwongo waro mwongo waro ndiwowo ende ngaugadziriswe nevanhu vanofanira vachigadzirisa dambudziko
mutungamiri wesangano reAutos vaobert masaraure vachitaura nablessing zulu westudio 7 ngatinzwei vaimbove gurukota rezvedzidzo vave gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaurawo divi rehurumende
pandakauya ndakatanga basa musi wechitatu asi anovatungamirira wacho akanga asipo anonzi maisifili Alexander vanga vasipo vanga vari kumasvingo saka vanga vasipo ndaitotarisira kuti ndisangane navo asi svikira rapfuura iriyo vakanga vasipo ndine chivimbo chekuti ndinozokwanisa kusangana navo timbokurukura tizivane hurukuro dzinoitwa munational joint negotiating council asi hapana chakaipa kuti ivo neni vari muAPS Council tizivani depending neavailability yalida wavo yomai Cecilia Alexander ndinenge ndasangana navo kana tichisevenza tose tinofanira kuzivana tiite familiarization sekunyora kwavakaita but availability yakatatsika nepamusana pekuti mai Cecilia Alexander vanga vari kumasvingo iwo ndiwo leader wacho weapex council.
Asi muri kuenda kubazi riri kuine matambudziko akati kuti muri kuvimbisa kuita sei mimi kuedza kuzvigadzirisa zviri kunetsa izvi.
Blessing, zvido zvinogadzirisika chete kana vatungamiriri vakanzwisisa mitemo inofanira kutevedzerwa pabasa ravanenge vari kuita. Vakatevedzera mitemo iyoyo, vanhu vakanzwisisa zvakare kuti kutaurirana muchinzwana, umwe akagara apo umwe akagara apo, ndicho chinoita kuti vanhu vawane masolutions. Masolutions haabvi kuhurumende chete, masolutions anowanikwa vanhu vachiita collective bargaining, collective negotiation, vachinzwisisana. Kazhinji muZimbabwe tinoita problem yekuti tinoita talk past each other, umwe achienda nedivi rake, umwe achienda nedivi rake. Saka ini chandiri kukurudzira ndechekuti ngative negenuine discussion pamapoka akasiyana-siyana kuitira kuti tinzwisisane, and ngati approachei nyaya idzi tine pfungwa dzokuti toda kuwana solution. Kana tikadziapprocha tiine nyaya dzekuti ndoda kunobvongodza mutu, hakuna chinofamba, nyika yedu inoramba ichidzokera kumashure pane kuti tiende mberi.
Muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura na Blessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Todzoka kumamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende. Zvinhu zvinonzi zvakaitawo manyamamire nerongo kuvulavayo uko vana chiremba vari kurangwawo mabasa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wechipatara chemupilo Valenard Mabande vati pana vana chiremba vadiki makumi mashanu nemumwe vadzingwa basa pachipatara ichi kusvika pari zvino. Chipatara chemupilo icho chinove ndicho chipatara chikuru chechipiri munyika china vana chiremba mazana maviri nemana, uye vamabhande vati kudzingwa kwavana chiremba vadiki kuri kuita kuti zvinhu zviome. Asi vati vari kuedza pose pavanogona kuti vabatsire varwere, vachiti vari kubatsirwawo nemadhokotera echiuto, asi havana kukwanisa kutaura kuti vangani.
Obviously kana pachinge pamiswa vanhu vakadaro basa, pane zvipingaidzo zvinowanikwa kuti basa rinenge rakuti remerei vanenge vasara. Asi kunyange zvakadaro, tiri kuedza nepatinokwanisa. Vana chiremba vari kubva kumauniformed forces vari kuedzawo, varipo vari kutibatsira. Saka tiri kupa maservices, asi zvakaoma. Tiri kungotarisira kuti nyaya iyi ichagadziriswa kuitira kuti tidzokere pakunyatsokuoparata kwedu chaiko chaiko tisina dambudziko.
Vamwe varwere vange vachiuya kuzvikamu zvevanorapwa vachibva kumba zveoutpatients necasualty vange vachidzorerwa kumba nekuda kwekushomeka kwavana chiremba. Mumwe wevanhu vakadai ndevaJohn Ndlovu, avo vati vanonzwa musana asi vaudzwa kunzi vadzokere kumba nekuti pachipatara pange pasina vana chiremba. VaNdlovu vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende igadzirise zvichemo zvavana chiremba.
Ndakauya panapa kunorisiva treatment asi ndavataurirwa kuti hai hakuna madokta, muchazviona kumaradio, mudzoke kana menzwa kuti vachauya kana kwete. Tinoda kuti hurumende ibatsire kuti madoctors auye, tinorwadziwa. Nyaya yestrike iyi haipindireni nesu.
Pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals pange paine varwerewo vakawanda kuzvikamu zveoutpatients necasualty, uye vamwe vange vachidzokerawo kumba vasina kukwanisa kuonekwa navana chiremba. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wechipatara ichi amai Nonhlanhla Ndlovu sezvo vanzi vange vari mumusangano. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Stole ange aine mwana wake uyo ave nenguva achirwara. Ati nekuda kwekusave pabasa kwavana chiremba anomboenda nemwana wake uyu kuzvipatara zvakazvimirira, asi ati hakwanise kuita izvi nguva nenguva. Akurudzirawo kuti hurumende nana chiremba vataurirane vanzwisisane.
Zvakaoma kungochirwarirwa madoktora ari pastrike. vanhu vakaremerwa, vanhu havana chouviri. Saka kana ukashayiwa chouviri chekuti ubatsirike kuenda kwaprefect, zvinorwadza nokuti madhokotera edu akwanisa kuti vagadzirisana nehurumende vadzokera kubasa vabatsire varwere vedu, zvinhu zvitiitire nyore.
Dr. Tawanda Zvakada, avo vakafanira kubata chigaro chemunyori weZimbabwe Hospital Doctors Association, vanoti nhengo dzavo dziri kuti hadzizi kuzotsvaga basa kuhurumende zvekare sezviri kukurudzirwa nebazi rezveutano. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadai, Shoroma uye vari muridzi wekambani yenharembozha yeEconet Wireless vaStrife Masiwa nemudzimai wavo amai Tsitsi Masiwa vati vaumba homwe yemari inosvika mamiriyoni zana yemadhora emunyika kubatsira vanachiremba vari kurangwa mabasa kuburikidza nekambani yavo inonzi Higher Life Foundation, iyo inobatsira muzvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira dzidzo muAfrica nedzimwe nyika. Hatina kukwanisa kubata vamasiwa panharembozha yavo. Asi sachigaro weHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vati titaure negurukotaro zveutano vaobhedhaya mwoyo avo tisina kukwanisa kubata vachinzi vanga vari mumusangano. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter vanga vari muchipatara vachivhiyiwa musoro vaburitswa muchipatara nhasi. Sangano ravo reThe Carter Center raburitsa mashoko kuvatori venhau kuti vabuda kubva muchipatara cheEmory University Hospital kuAtlanta, Georgia. Gwaro raburitswa nerimwe sangano remuKenya reBuilding Bridges Initiative rakurudzira hurumende kuti idzore chigaro chemutungamiri wehurumende mukuedza kugadzirisa kusagadzikana kuri munyika iyi. Mapurisa emuSouth Africa akabatana nevashandi vebazi rezvekupinda nekubuda munyika iyi pamwe nevebazi rezvevashandi nhasi vapinda mumamwe mafektari ari munzvimbo yeIndustria muJohannesburg vachisunga vashandi vanobva kune dzimwe nyika vari kushanda nekugara munyika iyi vasina magwaro. Dandemutande reTwitter rehurumende yeSouth Africa razivisa nezvedano iri kuburikidza nemavhidhiyo nemifananidzo zvanga zvichiratidza zvasikira zvichitora nzvimbo. Vemakambani vawanikwa vaine mhosva yekutyora mutemo wezvevashandi nemabasa pamwe nekushanda zvakanaka mumakambani vanonzi vanga vachibva vasungwawo vachibhadhariswa mafaindi. Sangano reAfrican Diaspora Forum raswerawo riri mushishi kuedza kubatsira vasungwa ava. Pataenda pamhepo zvinonzi vasungwa vanosvika zana nemakumi mashanu vanga vari zvizvarwa zvekuZimbabwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica waDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo padanho reSouth Africa iri.
Pane dambudziko guru nekuti bazi rezvevashandi relabor reSouth Africa maitiro aro pamwe chete nemapurisa eSouth Africa vari kuita sekuti vachiri kurarama pasi peutongi hweudzvanyiriri hweapartheid. Mabatiro avanoita vanhu vanobva kunze, dambudziko rinofanira kugadziriswa idambudziko rekuti bazi rezveHome Affairs reSouth Africa ngarigone kuchimbidza kugadzirira vanhu mapepa, vanhu vanenge vachinyorera vachikumbira kuti vashande kana kugara muSouth Africa zviri pamutemo vari kutambudzika zvakanyanyisa nekuti zviri kutora makore nemakore vanenge vakumbira zvitikinyani kana kuti vanenge vatsvaga upoteri makore akawandisa. Kune vamwe vanoti makore anodarika gumi vasina kupiwa mapepa vachingonzi munozoti modzoka mwedzi unotevera motarisa. Ndochekutanga. Chepiri, kune huori hwakanyanya. Saka kuti South Africa igadzirise dambudziko iri rekuti kune vamwe vari kushanda vasina mapepa, inofanira kutanga yagadzirisa mapindiro anoita vanhu nematsvagirwo anoitwa mapepa ekushandisa muSouth Africa. Dei zviri nyore, hakuna vanhu angade kuti vashande vasina mapepa iwo mapepa achiwanikwa. Uyezve South Africa ngaisapedza mari ichitendanisa vanhu ichikona kugadzirisa kuti vanhu vashande zvakanaka vachizobisawo mitero inosimudzira upfumi hwenyika yeSouth Africa.
Iko kusungwa kuri kuitwa vanhu vachipindirwa mumakambani kana masekita roko, kune zvakunokanganisawo here mumagariro evanhu?
Dambudziko riri kuitika muSouth Africa iri rekuti vebazi rezvevashandi uyezve mapurisa ari kupinda mumakambani vachiferefeta, vachisunga vashandi vari kunzi havana mapepa, rinorunzira kuvengwa kwevabva kure nevagari vemuSouth Africa, kuya kunonzi xenophobia. Nekuti maitiro ari kuitwa zvinhu izvi ndiyo xenophobia yacho iri kutungamirwa nemapazi ehurumende yeSouth Africa.
Asi kushanda kuri kuitawo vekunze ivava muSouth Africa, kunyange hazvo vanga vachishanda vasina magwaro, hakusi here kuri kubatsirawo neimwe nzira kusimudzira upfumi hweSouth Africa?
Hongu, kwazvo kwazvo mashandirwo ari kuitwa nevakawanda vanobva kune dzimwe nyika dzakakomberedza South Africa ndo musimboti, ndo nheyo dzakabata upfumi hweSouth Africa. Kubva makare kare, makore anodarika zana chaiwo, guta reJohannesburg richitanga kusimudzwa, rakasimudzwa nevashandi vaibva kune dzimwe nyika pasi peiya yainzi Wenera, vanhu vaibva kuMalawi, kuMozambique, kuZambia, kuZimbabwe, vachienda kunoshanda mumigodhi yeJohannesburg, migodhi yegoridhe. Saka tinofanira kuti tizive kuti mashandiro anoita vanobva kure, vanobva kune dzimwe nyika, ndiwo akabata upfumi hweSouth Africa. Chinongodiwa chete ndechekuti South Africa igamuchire izvozvo, ione kukosha kwevashandi ava uyezve irerutse mitemo.
Tinoonawo kuti nyika dzakaita sana Botswana vanoitawo zvekusunga nekudzosera kumusha vanobva kune dzimwe nyika. Mungaona riri dambudziko here ringabata dunhu reSouthern Africa?
Idambudziko guru rinobata dunhu rekuchamhembe kwese kweAfrica. Dambudziko iri nderekusaziva kukanganwa chazuru nehope, nekuti ngatirangarire kuti varungu vasati vauya mudunhu rekuchamhembe kweAfrica yainguva nyika imwe chete dzienda nakuenda, kusina anonzi mabhodha kana kuti miganhu yenyika. Onai kune dzimwe nyika kwakaita sana Europe, vanhu vanongofamba vachishanda vari makare mudunhu guru, zvinobatsira kusimbaradza kodzero yevanhu kufamba pachena pamadiro.
Vanga vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mavhinga vari parunare kuLondon neStudio 7. Muchirongwa chedu cheDiaspora Live Talk Forum nhasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa kuri kuitwa vanhu vasina magwaro ekushanda nekugara muSouth Africa nemapurisa vachienda mumakambani. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318.
Mulegea na titiende na kusangala la chapi, osati titibe nyana. Chiko ipapa, chamu norowera na ipapa.
Amuna guneza na chikazi changa hapana.
Chinja impaka, esi ngoe kurisa na ii.
Chijambe chikitaka, preja chomasi ya na sepaka.
Sakaka ipake, ngoe kurisa.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Kurangwa mabasa kwavana chiremba vakuru kwosiya upenyu hwevakawanda huri parumwananzombe muzvipatara. Shoroma iri muridzi weEconet Wireless vaStrive Masiwa vanoti vaumba homwe yekubatsira vana chiremba kuti vadzokere kumabasa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvobatwa mambure emapurisa emunyika iyi ari kuenda kumakambani achisunga vasina magwaro ekushanda. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, iva inesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaka zomuhle olambulela emoyeni ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 27 kuLwezi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngile 2 asebefile. Ngokuswelakala ukuthi kona bencediswe nje. Abanye bakhona bahambile khona ngale ezibhedlela bathola ukuthi kona kula madokotela. Baziphendukele ezindlini bengajani bengatholanga ngitho le treatment
ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela bezinga laphezulu ama senior doctors ezibhedlela zikahulumende sokuthi abagulayo labagulelwayo bebhekane lobunzima obukhulu
bevezele bengasebenzi ngoba thina sibaqhatha on a full time basis. There's no doctor esimqhatha ukuthi abesenza esebenza ngentando yakhe.
Uhulumende uthi akazihluphi ngokukhalala umsebenzi kwabo dokotela laba. Uhulumende wele South Africa ophakathi kohlelo lokubopha abadabuka kwamanye amazwe abangela maphepha okuhlala lokusebenza ngokusemthethweni abagoqela abeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela asebehleli emsebenzini okwesikhathi eside ama senior doctors ezibhedlela zikahulumende okuqale izolo sokuthi abagulayo labagulelwayo ezi Harare bebhekane lobunzima obukhulu bengasakwazi lokuthi benzeni. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Ekwethekeleleni okwenzela umsakazo wezibhedlela zePariniatwa Group of Hospitals kanye leHarare Central Hospital kutholakale abagulayo labagulelwayo abayingcosana bezulazula bezama ukuthola usizo kodwa kusobala ukuthi baphelelwe. Umnumzana Nelson Badziwana obeze loyise ukuzadinga usizo lokwelatshwa uthi utshelwe ukuba kumele ahlolwe ngodokotela abazingcwethi ama-specialists kodwa bengekho emsebenzini.
Mushipatira mnomira mushe because anachiremba hapana.
Into kazimanga kuhle lapha ezibhedlela ngoba odokotela bengekho. Kakhulu laba abathiwa ngama specialist doctors. Sesisuka lapha eParinyata kuya esibhedlela seBains lapho esingathola khona usizo olungcono. Akumanga kuhle lapha ezibhedlela.
Kube ngesifanayo esibhedlela seHarare Central Hospital umnumzana Andrew Kambani wasemzini weEpworth eHarare obeze lodade wabo kulesi sibhedlela uthi babuyiselwe muva ngoba odokotela bebikwa bengekho emsebenzini.
Ngile 2 asebefile ngokuswelakala ukuthi kona bencediswe nje. Abanye bakhona bahambile khona ngale ezibhedlela bathola ukuthi kona kula madokotela baziphendukele ezindlini bengajani bengatholanga ngitho le treatment. Asikhangeliseni sikhulume iqiniso ngoba lapha kusadinga ukuthi sikhulume into ezingayisizo ngoba sifuna ukuthabisa ubani. Hhayi, asikhulume iqiniso ukuthi hayi into le vele kayikho kuphele lokho. Yikufa kuphela la.
Kuncwadi yabo abayithumele intatheli izindaba izolo lalamhla abenhlanganiso yabo dokotela eye Zimbabwe Senior Hospital Doctors Association bakhala ngesimo esisezibhedlela esilokhu siqhubeka sisiba sibi ngamandla kusengezwa laye kungabi khona emsebenzini wabo dokotela abasanda ukugqiba izifundo ama junior doctors asebelenyanga ezedlula ezimbili bekhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo. Omunye wabo dokotela laba owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo wezempila kahle ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe uDr. Edwin Mguti ukhuthaza ukuxoxisana kwenhlangothi zonke ukulungisisa lolu daba osoluphazamise umsebenzi wezempila kahle elizweni.
Sokufanele ukuthi uhulumende la ma doctors lama stakeholders onke including ama parliamentarians, ama traditional leaders even, they should put their heads together. Wabono kuti into le inga lungis wa kanjani. And the only way kuti ilungis is to listen to the professionals. Kozi hibo boto abakwazi kuti kuhini okufuneka kuti wenzeke. Ukuwaxotsha lokho akusebenzi lutho. Akusebenzi lutho.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association bathi ngamanga inkulumo kahulumende yokuba abaqhubi umsebenzi ngendlela njengabodokotela abakhulu njengalokho okwethulwe kuntatheli izindaba ngemva komhlangano wequla labaphathi intambo i-cabinet briefing. Umphathi intambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba bekhona odokotela abakhulu asebezaxotshwa umsebenzi ngoba bengaqhubi umsebenzi ngendlela.
There are 57 senior doctors who had to face disciplinary action.
Kuna odokotela abakhulu abangamashumi amahlanu lasikhombisa ukumele bajezise. Labo dokotela bethiswa umlandu ukungazinikeli ngokwaneleyo emsebenzini wabo. Sebezathonisiswa-ke kwisikhathana esilandelayo.
Sebengamakhulu edlula amane 448 odokotela abasanda kugqiba umsebenzi ama-junior doctors asebexotshiwe umsebenzi ngemva kokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kobulawayo khona empilo Central Hospital lase United Bulawayo Hospitals lamhlanje odokotela bezinga laphezulu babikwa bebengakakhalali umsebenzi. Loba nje iziphathamandla zezibhedlela lezi zithole incwadi zokuzazisa ngalolu hlelo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izibhedlela ezinkulu ezisedolobheni lakoBulawayo namhlanje ziqhubekele phambili zisebenza ngenani labodokotela abakade bevele bekhona laloba bethole incwadi ebazisa ukuba kumele baqale ukukhalala umsebenzi izolo. Isiphathamandla sesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi isimo esisesibhedlela.
Namhla sithole ugwalo olulotshwe ngodokotela baseHarare besebenza lalaba abanye bangapha koBulawayo okuthiwa ngama-senior doctors akhona phezibhedlela. Bethi basebekhalala umsebenzi ngokuthi kusukela kuyizolo ngoba odokotela baxotshiwe umsebenzi kukhanya bayakhonona ngakho lokhu. Kodwa lapha empilo kulabo dokotela okuthiwa ngama-specialist abafika amashumi amabili lani. Odokotela bakhanya babuya emsebenzini sithe siyawucazulula bakhanya balutshwana asebethethe lo uhlangothi lokuthi bafuna ukukhalala umsebenzi. Okuningi siza kubona kusasa ukuthi bangaki abangasafuni umsebenzi, kodwa namhla sithole ukuthi bayasebenza. Isibhedlela sivalwanga, lokhu sisebenza njengoba khona phana kukhalala umsebenzi ngama-junior doctors. Sizazama ukunceda abantu khonapha esibhedlela khona lokho okuncane siyabe sikwenza.
Umqondisi wesibhedlela se-UBH uNkosikazi Nonhlanhla Ndlovu kenelisanga ukuchasisa ngesimo sokusebenza kwabodokotela ngoba ebikwa ebesemhlanganweni labodokotela. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Elliot Nyoni uthi bayazithengela imithi njalo eminye bayithenga ngedola leMelika.
Lapha empilweni amaphilisi siyasithengela, kula mithi abathi ama-doctors asekustrike imali bafuna iyusa kumbe ama-runs ibondi nota wasathathi.
Umnumzana Yonasi Sigeza othwala abantu uthi ulusizi ngoba iningi labantu abathwalayo baphuma begula esibhedlela bayefela emakhaya.
Uthi abantu embathwalayo manxa kuthiwa badischargiwe uyabona ukuthi uthwale umuntu ozifileyo just because akulama-doctors. Then lathi kade sifuna ukuthi uhulumende elungise izinto yakhe ngendaba yama-doctors because udoctor impilo yomuntu wonke yethu thina abayanga. Wonke umuntu ongumyanga vele ufuna udoctor. Ukuthi siye kuma-private, the charges in US, the charges in medication in US. So ukuthi sikukwanise khona kuyana ukuthi siphile kahle. Lo hulumende uyakwazi ukuthi i-situation yethu ayimanga kuhle, imali ayikho, izinto ziyadura. So ukuthi thina siphile kakuhle kuyabe kuzinzimela. Last week yona le ngake ngathwala umdala wa-edisajwe lapha esiyinyathi from Mpilo. So kathesi kuthiwa namhlanje bavela mngcwaba because i-situation manxa kuyikuthi iyabinje ekhaya a zebe zizibhedlela.
Odokotela abasanda kugqiba izifundo ezibhedlela zempilo Central Hospital le-United Bulawayo Hospital kuhlanganisa lezinye izibhedlela abedlula amakhulu amane 438 baxotshwe umsebenzi nguhulumende kulandela ukukhalala wabo umsebenzi okwenyanga ezimbili bekhala ngokuthi bafuna ukukhuphulelwa iholo. Esibhedlela sempilo kuxotshwe odokotela abangamachumi amahlanu lanye 51 kuthi abalikhulu lamachumi amahlanu lantathu lokhe besebenza loba nje uhulumende eqhubekela phambili exotsha odokotela umsebenzi. Encwadini abayilobele iziphathamandla zezibhedlela, odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba akhuphulele odokotela abasanda kugqiba izifundo ama-junior doctors iholo, kodwa kulokuthi alalele lezo zikhalazo usebaxotsha umsebenzi, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabuyiselwa emsebenzini kanye lokubhadalwa imali abayicelayo. Njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga yokuthenga imali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umgcinisihlalo wogatsha lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zempilakahle olwe-Health Service Board, uMnumzana Paulina Sisikhosana utshele iStudio 7 ukuthi kabazihluphi ngokukhalala umsebenzi kwama-senior doctors ngoba ebevele engayi emsebenzini nsuku zonke.
Bebevele bengasebenzi ngoba thina sibaqhatha on a full-time basis. There is no doctor esimqhatha ukuthi abesenza esebenza ngentando yakhe.
Kodwa bathi bebeselapha izigulane ebezidinga ukuhlolwa ngodokotela ngokuphuthuma esingathi ngama-emergencies.
Ngingeke ngitsho ukuthi lokho kuliqiniso. Njengoba besitsho incwadi yabo abayibhale izolo, besithi bona ababalutshwana kade bekhona emsebenzini labo sebezayekela ukusebenza. Bebezalutshwane sibili, so it didn't make a difference.
Ngezinye indlela lithi akutshintshi lutho abakwenzileyo ngoba ngokutsho kwenu bebevele bengayo emsebenzini.
Ye, yikho engingakutsho.
Kodwa udaba lokuthi bakhala ngokuthi ezibhedlela akula zinto zokusebenzisa, imitshina ifile, amaphilisi, imithi kayitholakali, lithi ningakho njengohulumende?
Sebekutsho ukuthi imithi iphele isolo umbibizeli ngeko. Udaba lokuswelakala kwemithi ye lukhona, kodwa umumo ususiba ungcono ngoba uhulumende ubesengezele imali yamadola ama-American dollars ukuthi isibhedlela zithole imithi bese kusiba ngcono. Ukuthi i-equipment kule equipment eyathengwa nguhulumende evela e-India leminye eyanikezwa United Arab Emirates eyanikezwa uhulumende yasisiwa ezibhedlela okulabodokotela bonabo bathi akula maphilisi. Ye, ukuthi amaphilisi kayeneli ngiyavumelana nabo. Okuthi akula ukuthi ungeke kusebenzeke angivumelani nabo kangako.
Imitshina okhuluma ngayo eyathengwa nguhulumende, odokotela laba bathi kulomunye umtshina elawuthengayo omutsha osandafika kodwa ngoka-2005, ngokunjalo bathi sowadlula isikhathi sawo, njalo ungafa uhulumende kasoze akhona ukulungisisa ngoba insimbi zawo kazisalungiswa, sesadlula isikhathi sawo. Lithini kulokho?
Lokho ngiyeke ngikhulume ngakho ngoba mina owami umsebenzi wokuqhatha izisebenzi ezempilo. Lokho kungabuzwa kuphendulwe ngu-Secretary for Health.
UMnumzana Paulina Sisikhosana ngomgcinisihlalo wogatsha lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zempilakahle olwe-Health Service Board. usomabhizimusi omkhulu ongumnikazi wenkampani kamakhalekhukhwini i-econet umnumzana Strive Masiwa uthi ule mali engange-$100 million engasetshenziswa ukukhwezela odokotela iholo nxa uhulumende evumelana lalokhu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende wakwele South Africa uphakathi kohlelo lokubopha abadabuka kwamanye amazwe okugoqela eZimbabwe abangela maphepha okuhlala lokusebenza ngokusemthethweni kulelo lizwe. Ijele labavela kwamanye amazwe elelindela libikwa seligcwele abantu asebemelele ukubuyiselwa emazweni abo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yabavela kwamanye amazwe abahlala kwele South Africa, iAfrica Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Spanda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, abantu bayabotshwa ngempela, sikhuluma nje amajela ayachitheka. Okokuthi njengalana eJohannesburg eCentral ePolice Station la engiphuma khona njengamanje, sesinxuse uSouth African Human Rights Commission ukuthi azazofika azobheka ukuthi kwenzakalani. So siyathemba ukuthi uzofika kusasa, ngoba kuyanuka, kuseyindoni indawo kufanele ukuthi abantu bahlale khona. I-South Africa, i-Constitution ye-South Africa, u-Section 35 ukhuluma ngamalungelo abantu ababoshiweyo, ukuthi indawo kufuneke bahlale kuzo kufuneke babe nendawo eyanele izinto zokulala, ukudla, nokwezempilo. Kodwa ngendlela abantu abagcwele ngayo kuyanuka nje, mawungena lapho ukuthola abantu sebevala amakhala kuze kuthiswe nothisho ukuthi mhlawumbe kuvale lo mnyuko omubi, akukuhlanga impela, kugcwele kakhulu.
Zona izizathu ezibangela ukuthi babotshwe bona laba bantu kuyini?
Ukuthi abantu abanawo abanayo imvume yokuba la eSouth Africa. Abantu abaningi abalapha eSouth Africa kwela seSouth Africa ngabantu ababaleke emazweni, ngoba lawa mazwe ezomnotho nezepolitiki, kuni ezepolitiki zimbi, nabaholi abakhokhela lamazwe lawo iningi labo likhohlakele, igcwele inkohlakalo nokukhwabanisa, okwenza ukuthi amazwe angasebenzi ngendlela. Ngakho abantu abanamisebenzi, akuna nomnotho oqondileyo kulawo mazwe, bese kusenzisa abantu babaleke kulawo mazwe. Now leyo nhlobo yabantu mayisiza lapha eSouth Africa kayibalelwa kulaba bantu ababizwa ngokuthi yiziphephelo, ngabantu abaphepheleleyo, ayi sibabiza ngama-asylum bama-refugees. Ngokunjalo kabanayo incwadi abangayithola, ngoba iningi labo thola nokuthi noma benama-qualifications akusiwo lawa adingwa mhlawumbe yilizwekazi, izwe laseSouth Africa, afana nalokho esikubiza ngokuthi ulwazi lolu olungajwayelekile esithi ngama-scarce skills. Ngoba iSouth Africa inikeza ama-permiti kulabo abantu abanama-scarce skills esithi ulwazi olungajwayelekile.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye ababotshiweyo ngemva kokuba amapholisa engene emafektali abaguduza bathola bengela maphepha. Like labezwa yini labo?
Namhlanje bengingakwezwa ngoba ngichitha usuku lwami namhlanje ngisenkantolo. Ngiyaphuma, engikwaziyo ukuthi siyazi ukuthi kungenelwa abantu ezindlini zokulala ebusuku, baguduzwa. Nasemafemini besisazi ukuthi eChinatown kunabantu abake babotshwa abathile, kodwa besingakatholisisi kahle ukuthi kukhona futhi asebenjani abanye abatholwe emafektali. Namhlanje bengingakezwa ngoba namhlanje nayizolo selokhu ngisenkantolo, kanti nakusasa ekuseni. Kodwa sikwaziyo ukuthi lezo zinto ziyenzeka, kanti futhi nomkhandlu wangaphakathi u-Home Affairs njengamanje udonsa kanzima ngoba awunalo ikhono elokwanelisa ukusebenza nalaba bantu, ngoba ukusukisela enyangeni ezimbili ezidlule.
Umnumzana Vusumuzi Spanda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labeZimbabwe abangelangwalo zokuhlala kwele South Africa asebedudulwa bebotshwa kulelo lizwe bephindiselwa ekhaya. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela eMelika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wenze umhlangano omkhulu eSunrise esigabeni seFlorida izolo eqalisa ikhefu lakhe leThanksgiving ehoteleni lakhe leMar-a-Lago Resort. Incwadi ezibona ngezomkhathi eMelika zixwayisa ngengozi yama-tornadoes le-snow engahlasela izigaba ezedlula ezingamashumi amathathu ngaleli khefu leThanksgiving eliqala lamhlanje. Izisebenzi ezipheka ukudla okuphiwa izihambi zenkampani yendizamchina eMelika e-American Airlines ziqale ukhalala umsebenzi namuhla zifuna ukwengezelelwa iholo. Ngemva kokuzama ukuhlenga izisebenzi zenkampani ebisakha igaraji lezimota esigabeni seCincinnati lamhlanje, abacitha umlilo baze bafumana isidumbu lalesi sisebenzi. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Dennis Juru ongusomabhizimusi njalo elilunga le-MDC. UJuru usehlale kwele-South Africa okweminyaka edlula elitshumi.
Mina ngifike eSouth Africa ngo-2006, so sengile minyaka eyi-18 eSouth Africa.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi uyibona njani impilo yakhona ngapha eSouth Africa nxa uqathanisa leZimbabwe?
Ya, impilo yala i-right masikhangele masikhangele indaba zemali. Imali iyatholakala, imisebenzi iyatholakala, kodwa impilo iyabe isengozini. Sikhona izinto ezayenzakalayo since 2012 kuze kube namhlanje. Sithiwe labantu abaningi babulele kungozi zomgwaqo. Kusithi abanye babulelwe izigebengu. So kuningi okwenzakalayo la eSouth Africa. For example, usisi wami ngo-July 2010 izigebengu zambulala ngo-2010 and bekunguye labanye abantu abayi-4 ngomlungu wakhe. So impilo i-right kahle kare, impilo i-right kodwa i-problem izigebengu ziningi la eSouth Africa plus iy'ngozi zasemgwaqweni ziningi kakhulu.
Manje ungasitshela ukuthi kunjani ukuwondla abantwana ubakhulise khona ngapho eSouth Africa, ukhuluma ngomumo onjalo nalowo wezigebengu lezimoto?
Mina abantwana bami baqala behlala eZimbabwe ngisabe nale ndaba le ukuthi la eSouth Africa isimo sakhona asikho right, plus abantwana basebenzisa ama-drugs kakhulu. So baqala baseZimbabwe kodwa ngagcina ngibona ukuthi kungcono ngithatha abantwana bazohlala la eSouth Africa. So siyabe sizama ukuthi bafunde kwisikolo kuma-private schools la la okufunda khona ama-foreigners kaningi. So yinto eyenzakalayo.
Manje ungathini kulabo abaseZimbabwe abakhangelele ukubuya bezodinga umsebenzi khona ngapha eSouth Africa? Ungabakhuthaza yini kumbe ungathi behlale khona lekhaya?
Ya, mayithuba likhona, kungcono umuntu aphume eZimbabwe, mayithuba likhona ngoba impilo inzima eZimbabwe. Yasi silako ukuthi siye ekhaya siyohlala maybe 2 weeks but yabona ukuthi yesh impilo yakhona eshi ayijwayeleki impilo inzima eZimbabwe. So mamdele thuba lokuthi aye South Africa ayofuna umsebenzi, ngibona ku-right kona ku-right, but kufanele babe careful emgwaqweni mabeza la eSouth Africa. Masebefikile ngesikhathi befuna imisebenzi, masebetholile imisebenzi yakhona, kufanele baqaphele.
Manje ubona ungani uzasuka yini kwelinye ilanga eSouth Africa ubuyele uyohlala njalo ekhaya?
Hayi, isifiso sami ukuthi ngibuyele ekhaya, ngiyohlala ekhaya eZimbabwe. Home is best. Njengami ngibuya eMondoro ngezi sile mine ezimplati, lami ngiyale ngifisa ukuthi ngihlale ekhaya lakithi, ngisebenze ekhaya, ngisebenzele ekhaya lakithi, kumnandi kakhulu. Kodwa okwamanje sinasikavumi ukuthi umuntu abuyele ekhaya ayohlala eZimbabwe.
Umnumzana Dennis Churu ngosomabhizimusi njalo ulilunga lebandla le-MDC ubekhuluma lo Chris Gande weStudio 7 eseJoburg kwele South Africa. Inhlanganiso yabesilisa abalwela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabo labesifazana ePandare enkundleni ibe lo mhlangano wokukhuthaza amalunga edalela eParliamente ukuba asekele ukuqiniswa kwemithetho evikela udlakela oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi kulomkhankaso wokukhuthaza ukwenqatshelwa kodlakela ezindlini, i-gender-based violence. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum on Gender bathi imbangela enkulu yokwanda kwezehlakalo zodlakela ngumumo womnotho omanga kuhle elizweni osokusenza obaba bazibone bengasela isithunzi ngokulahlekelwa imisebenzi. Kusale omama sebeyibo abaphandela imuli ngokuthengisa-thengisa. Umnumzana Charles Moyo omela impopo maphelandaba edalela eParliamente uthi kaluphele udlakela olunje.
Support because lami ngubaba olabantwana bayi 3. So ansoze ngikusupport. So nxa kungabuye ibhili sizali support more than 100% ukuthi ungabe khona. UNkulunkulu ukuthanda njalo.
Umnumzana Rigayithunga umela imutha sasouth edalela eParliamente njalo uthi kumele lolu daba luthuthukise sibili lakuzabelo elizweni lonke, abantu bahlalisane kakuhle ngokuthula.
Siyalusekela mpela, you know, kathesi sesifanele ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ngabantu abaqhakathekile empilweni yethu, elizweni, emulini zethu, njalo esigabeni lapho esivela khona, ngoba balomsebenzi omkhulu abawenzayo ukuthuthukisa imuli, ukuthuthukisa izigaba, ukuthuthukisa ilizwe.
Uqhubeke ethi esigabeni sabo basebenzelana ndawonye lenhlanganiso ezithile eziphatha lomsebenzi kunye labesifazana ngenhloso yokuthi ulwazi lusabalale. Ethi kuqakathekile ukuba kuphunywe le mithetho eqinileyo yokusekela imizamo enje.
Sikhona sibele ukuthi sincedise ukuthi kube le mithetho enjalo, and siyayi-fast tracker ingavele ibe khona, siyayi-fast track ukuthi iphangise ukuba khona, uhulumende laye abambeke, you know, ukuthi siye phambili lokuncedisa abantu abesifazana bethu.
Inhlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum on Gender ibunjwa ngobaba abangasekeli ukuhlukuluzwa kwabesifazana, bezimisele ukufundisana labanye obaba ukuba betshiyane lo mkhuba onje. Bathi umumo wezomnotho uhlukuluza obaba abalahlekelwa yimisebenzi, begcine bezibona bengasela ke isithunzi emizini ngoba sebegcinwa ngomkabo abayabe bethengisa emikambo etshiyeneyo. Abanye babo begcine sebehlukuluza omama njengendlela yokutshengisa amandla abo. Isisekelo sombuso siqinisa ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana. Abaningi lokhu bekhala ngokuthi laloba imithetho ikhona yokuvikela amalungelo abesifazana, udubo yikuthi ayikalungisiswa ukuba ihambelane lesisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Kwanele Mthwakazi likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Mom.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.